Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi basimba
Yesu simba rangu
Vatereri ndinoimba kuti muri nani henyu maneru anhasi ini ndiri tanona kawande nechimwezve chirongwa chezvechitendero nhasi tina Reverend Dr. Levi Kadenge ve Epworth Theological College
Reverend Zimbabwe inyika yevatendi Zimbabwe inyika yevanhu vanonamata zvikuru asi tikatarisa zviri kuitika munyika iko zvino izvi ndinofunga kuti vanhu vasvika pakunetseka zvekuti vava kupererwa nemazano panguva yakadai munamato Mwari Kristu vanomira papi munguva yakadai yekunetseka kukuru kuri muvanhu vanhu vangatambira here kuti munamato kuenda kuchurch would make a difference vachinetseka zvakadai asi vasingavoni kuti zvichapera sei
wande ichokwadi vanhu vari kutambudzika asi hazvivarambidze kunamata izvozvo zvinotoita kuti vanhu vatosimba pakunamata zvikuru nokuti ndiyo nguva yacho nguva yakaoma nguva yokushungurudzwa nguva yekusaona mberi asi tinotarisirwa kuti ndo nguva yacho inofanirwa kuti munhu anamata munhu haangonamata chete kana zvinhu zvakanaka angangotenda zvake mwari wake asi iko muzvinhu zvakadai ndiyo nguva yekuti vanhu vanamata saka handione chinhu chinorambidza vanhu kuti vasanamata
simba romunamato riri pai Reverend Kadenge
pane zvinhu zvose zvatingaiti kunamata ndo chinhu chinoita kuti vanhu pfungwa dzavo dzive pamwe chete mwari agopindira munyaya yavo hazvinei kuti mhinduro haina kuuya zvino zvino asi mhinduro yamwari anozongopindura chete panguva yakafanira tisamanikidze mwari kuti tipindure izvozvi asi vanopindura nenguva yavo saka handione pane chinhu chingaite kuti tiregere kunamata vanhu ngavanamate chaizvo nokuti ndozvavanoda aya ndiwo maonero angu hapana imwe nzirazve yatingabude munyatwa izvi kunze kwokunamata
vanhu vanganzwisisa here kuti kunetseka kana kutambura kwavari kuita kuri kuitika mwari asingadi hatingasviki pakuti vanhu vangava nepfungwa yokuti mwari ari kuvarega vachitambura asingavabatsiri here nokuti kana mumba muine zvinonetsa nhasi panonetsa kumirira kwenguva yakareba kuti zvinhu zvigadziriswe nokuti vamwe vanenge vakatarisira kuti munamota yavo isakurumidza kuvabvisa munyatwa yavanenge vakatarisana nayo
mwari kazhinji kacho zvinhu zvinenge zvichiitika iye anenge ari padyo padyo anenge achitori pamberi zvikuru panhamu dzedu idzodzi dzatinadzo muno muzimbabwe mwari ari pamberi padzo ari kutodziona ari kuona kutambudzika nekushungurudzwa kwatiri kuitwa hazvisi kunzeko umwari izvozvo anotozviona asi peno chaanoda kutidzidzisa serudzi peno chaanoda kuti chibude munyika munomu tigova vanhu vanozova muenzaniso kune vamwe vanhu saka pachinamato hatione kuti tingakurumidzise mwari kana kushora mwari kuti haasi kutiona mudambudziko redu nokuti ari kunyatsotiona chaizvo achiona kutambudzika kwedu
tinoziva kuti mhinduro yaishe inononoka asi tiri pakabatikana mufundisi toita sei veduwe
isisu hatifanirwa kumuendera pamberi tichangoramba tichingokumbira tichiziva zvedu kuti zviri kuitika izvi mwari haazvide ari kutoshungurudzikawo dzimwe nguva anenge achida kutoti ivo vanotishungurudza vasvikawo panzvimbo yokuti vayeuke kuti havasi varidzi vevanhu ivo vanongovavo vana vamwari vari kutitungamirirwa namwari saka handione ini kuti timboregera zvedu tongoramba tiripo panzvimbo yokunamata nokuti ndozvaanoda mwari tisamboti zvanonoka kana kuti mwari watifuratira haana kana kumbotifuratira akatova pakati pezvinhu zviri kuitika muno muzimbabwe achitoshanda nesimba guru rinoshamisa
tipewo mashoko enyu ekupedzisira taurai kuvatendi vomuzimbabwe nevamwe vese vakateerera vanoti ivo ini ndiri mutendi ini nemhuri yangu tinorumbidza ishe tinonamata zvikuru asi tiri mumatambudziko akawanda anoita sokuti haasi kupera vapewo kurudziro yokuti vaone kuti zviri kuitika kwavari zvinhu zvichapera uye hazvina kunangana navo pachavo
vanhu ngavazive ivo kuti kushanda kwamwari isu hatigone kukupima saka vasamboneta zvavo nokuti maitiro amwari ndiwo kuti akangorindirira achitichengetedza achitivhumbamira achitidziirira muzviro zvose zvoupenyu anesu kumatirimana ese epasi rino kwatiri kwose tiri kuvhumbamirwa naivo mwari pachavo vachida kuona kuti vana vezimbabwe pese pavari vachichengetedzeka kunyange zvavo vari munyatwa yakadai vasambokanda mapfumo pasi ekunamata ngavarambe vakatarisa muchinjikwa nokuti ndiko kunobva ruponeso rwedu hapana chimwe chinhu zve chingatiponesa kunze kwokunge ivo mwari vapindira ivo vanorova vanhu nokushungurudza vanhu ava vachangonetawo vakatoona kuti hazvina maturo zvavari kuita nokuti mwari vanenge vapindira paya pakaburitswa vana vaisraeri neijipita faro akatoomeswa mwoyo namwari kuti aite zvaaiita zvehaizvo ndimwari akaomesa mwoyo wafaro akatomuomesa chaizvo achida hake kuti nhoroondo kana yanyorwa ikozoburitswa kuti nenguva yakati mwari vakapindira asi tichinzwa bhaibheri richitiudza kuti faro mwoyo wake wakaomeswa namwari saka handizvitsva zvine zvitsaro kwazvo saka mhuri yese yezimbabwe kwairi kwose ngatingosimudza meso edu kumakomo uko kunorubva ruponeso rwedu tenzi wedu anotiona anotichengetedza anotivhumbamira anotiitira zvakanaka nguva dziri dzose tichabuda mumadambudziko ayo kunge asina kumboitika nokuti ndiko kubata kunoita mwari
vatendi vateereri ndinoimba mazvinzwira moga mashoko atapiwa namufundisi Dr. Levi Kadenge vepa Epworth Theological College muHarare tinovatenda zvikuru ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
Thank you.